izvo takatotanga kugadzirisa vanonzi mashurugwi ivo vasiri havo vekushurugwi vakonzera mhirizhonga munyika iye zvino takaudza mapurisa kuti fungai ndiri mukutaura nevekuJC kuti kana vano vanenge vaita mhaka dzine chekuita nemamachechi vasatongopiwa bhel zvivharwe nekuti dambudziko ratata kuita nderekuti mapurisa aita akasunga musungwa aenda nemupurisa kukamba achiti haa wandisunga ndiri kubuda mangwana ndiri kunopiwa bhel nemapurisa ndiri kudzoka kwauri zvino iko zvino hakuchina izvozvo tikakusunga hauna bhel tokutonga urimo kusvika takupa mutongo saka tinovimbo yekuti izvozvo zvichaita kuti ava vari kuda vari kukonzera mhirizhonga vatye uyezve ndakaita hurukuro naminista wehome affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi mudunhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai nekuti havana havasi kukoshesa upenyu hwevanhu vari innocent saka sei isusu tichikone kukoshesa upenyu hwavo saka tine zvakawanda zvataakuita kuitira kuti vanhu ivava vazive kuti masamba asiyana
asika vaziyambi vakanzi vapfuurwe kunenge kusiri kutyora here bumbiro remutemo nekodzero dzavo kuti vanofanira kumiswa pamberi pematare
rega ndikutsanangurire ndichiti ikoko kwaugere kuamerica kukaonekwa muteroristi wavanoti muterorist akapfurwa hapana anomira pamusoro pechikomo achiti apfurirwei asina kumira padare redzimhosva Osama Bin Laden akapfugwa akakandwa mudziva mugungwa asina kumira pamberi pedare redzimhosva nekuti ainzi muterorist munhu ane macheti achiuraya vanhu vasina mhosva iterorist saka zvasiyanei kana isi tazviita izvo zvichiitwa nyika yenyika dzese jekerezi
vamwewo vari kuti honorable Ziyambi vamwe vakuru vakuru muhurumende vatisingakwanisi kudoma nemazita kana vasina kuenda kumatare ndo vari kupesvedzerawo kuti paitike mhirizhonga yakadai
idzo ipfungwa dzavo asi isiri kuti takuisa matanho ekuti uyo abata bhemba achitema munhu isu tichadhira naye kana akazochema hake akati ndatumwa naZiyambi ndiye achachemawo unongedzera hamutuma isu hatizivi hamutuma